Matano akatorwa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa ekudzivirira kupararira kweCOVID-19 anosanganisira kuderedza nguva yebasa kutanga na 8 mangwanani kusvika nenguva dza 3:30 masikati. Uwandu hwevashandi pabasa hwaderedzwawo kusvika pazvikamu makumi mana kubva muzana. Mutungamiri weZCT Yuva Peter Mutasa vaudza Studio 7 kuti vanokoshesa utano hwevashandi, asi vakati vashandi nemhuri dzavo vanodawo kuramba vachirarama mukati medenda reCOVID-19.
Tatadzigadzirisa nyaya yekuti zvipatara zvedu zviite zvakanaka, mushonga wekudzivirira uwepo. Panoda kutoona kuti pachapa nzira inoita kuti vashandi vasaende munjodzi, uyezve vashandi vasarasikirwe nemari dzavanotambira. Saka tiri pakati nepakati pegungwa, zvinoonetsa kuti titi nzira chaiyo ndeipi.
Vakurudzira hurumende kuti iwanise vanhu nevashandi vese mishonga yekuzvidzivirira kuchirwere cheCOVID-19.
Ngavakurumidze kugadzirisa muzvipatara umu kuti zvinhu zvigare zvakanaka. Vakurumidzewo kugadzira mishonga wekudzivirira kuti uwanike vanoda kudzivirirwa vadzivirirwe. Uyezve vaise mutemo wekuti vashandi kana vari kudzimba hakuna unorasikirwa nemari yake yaanofanira kunge achitambira.
Asi mutungamiri wesangano revashandi Employers Confederation of Zimbabwe, Dr. Israel Murefu, vaudza Studio 7 kuti vanotsigira matanho ehurumende nekuti kupararira kweCOVID-19 kunokanganisa mabhizimisi. Asi vati vange vasingatarisiri matanho akaomarara aya, vachiti anokanganisa mashandiro emakambani, zvinoita kuti arasikirwe nemari uye kuti atadze kuramba achibhadhara vashandi vasiri pabasa.
Kana vanzi 40%, it means 60% munenge muri kumba. Saka kambani kana isiri kunyatso producer zvakakwana kuti izokwanisa kubhadhara 60% yakagara panorema, zvaakuenderana nekuti kambani iyi ine capital yakaita sei yanga yakachengeta. Makambani mahombe ane capital angangokwanisa kuchengeta vanhu vasiri kushanda kwenguva yakati kuti, asi kwete kwenguva refu. Asi makambani madiki atinoti small business, mazhinji anoita hand to mouth, vanotadza kubhadhara vashandi. Saka vashandi vanorasikirwa neincome. Zvinoreva kuti ivo kwavanogara kana kwavanorenda vanenge vakutadzawo kubhadhara. Zvisida. Saka zvine yatingati ripple effect.
Vamurefu vativo shuro yavo yange iri yekuti dai makambani aramba akavhura zvizere.
Tanga tichitarisira kuti taifanira kunyanyosungwa kuteedzera mitemo inodiwa kuti munhu wese tikuona kuti vanhu havasi kupfeka mamasiki. Ukaenda kunogara vanhu mumaresidential areas kumamisha, vanhu havasi kupfeka mamasiki, vanhu havasi kuteedzera mitemo mimwe inodiwa yekuzvidzivirira. Tiri kuti dai pasimbiswa mitemo yekudzivirira kani kuvhara makambani kuti arege kushanda. Hatina kuti hedu avharwa completely, asi makambani anoda kuti ashande zvakati kuti kuitira kuti akwanisewo kumita atinoti maobligations avo. Makambani anofanira kubhadhara rendi, anofanira kubhadhara vashandi, anofanira kubhadhara magetsi, anofanira kubhadhara mvura.
Pakushandira kumba, vati vashandi vashomanana vanokwanisa kuita izvi sezvo makambani akawanda asina michina inobatanidza makambani nevashandi kudzimba dzavo. Vatiwo pari mamwe mabasa asingaite kushandira kumba. Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi sezvo gurukota rezvevashandi nekugara zvakanaka kwevanhu vapo mavhima vange vasiri kudayira nharembozha yavo. Nyanzvi munyaya dzeupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vati ichokwadi kuti malockdown anoita kuti vashandi varasikirwe nemabasa uye hurumende inofanira kutsigira makambani kuitira kuti akwanise kuramba achibhadhara vashandi.
Saka pakadaro pane vachida kuti hurumende ipindire kusapota makambani kuti akwanise kuramba achibhadhara mihoro, atingati mawages, kana vamwe vashandi vachinge vamborasikirwa nemabasa. Saka nyaya yesocial protection, nyaya yemasocial safety nets inyaya inenge yakakosha. Tiri kuzviona zviri kuitika kune dzimwe nyika kuti hurumende iri kuunza masocial safety nets kuprotekta vanenge varasikirwa nemabasa uye kuprotektawo vanenge varasikirwa nemaincomes.
COVID-19 iri kuramba ichipararira zvakanyanya munyika uye nezuro yakabata vanhu churu nemazana maviri nemakumana nevapfumbamwe 129,000 ikauraya vanhu gumi nevaviri. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vakabatwa neCOVID-19 pazviuru makumana nezvisere nemazana mashanu nemakumi matatu nevatatu 48,533 uye vafa vava churu nemazana manomwe nemakumi matanhatu nemumwe 1,761. Vabayiwa nhomba yekutanga vave mazana manomwe nemakumi manomwe nezviuru mazana manomwe nevapfumbamwe 770,709 uye zviuru mazana mashanu nemakumi mana nezvina nemazana masere nemakumi masere nevasere 5,544,888 vakabaiwa nhomba yepiri nezuro. Uwandu uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana nhasi. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni 10 kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwecovid-19. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.